This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 18, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanosangana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kupurazi ravo kumazove. Sangano remedia Monitoring Project of Zimbabwe rinoshora Herald, ZBC neSunday Mail pamabatirwo emakakatanwa ari muzano PF richiti masangano enhau aya ari kurerekera divi rimwe chete. Nasi Studio 7 inoenda kudotito uko vamwe vana vechikoro mudunhu iri vari kutadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushayirwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasangana nhasi nenhengo dzesangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reCross Border Association pamwe nevemabhizimusi madiki neepakati kupurazi ravo rekumazowe. Vanhu ava vanonzi vanga vachipa rutsigiro rwavo mukusarudzwa kwaamai Mugabe kuti vave munyori weboka remadzimai muzano PF. Amai Mugabe vanonzi vadzokorora zvakare mashoko avo ekunyomba pamwe nekukurudzira kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vasiye basa vachivapomera mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro zvechisimba. Mumashoko anofungidzirwa kuti akanangana naamai Mujuru, amai Mugabe vatiwo munhu anofanirwa kudzidza kudya chedikita rake. Vatiwo njere, chinhu chakakosha zvikuru zvisinei nekuti munhu akadzidza zvakadii. Vatiwo vamwe vanoti vakadzidza asi vasina njere uye vachiswera vari kudzin'anga vachida kuti vabatsirwe kutora utungamiri. Mutungamiri wesangano revanotengesa ava vakila zivhu vatiwo pamusangano uyu vanotsigira zvakasimba mhuri yemutungamiri wenyika vakati mhuri iyi inofanirwa kusununguka zvayo sezvo pasina zvinoitika kwairi kunyange paine vamwe vari kuda kuti ibve pachigaro. Hatina kukwanisa kubata vazivhu panyaya iyi asi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaosimangongera kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Nyaya yekuti kune masangano akasiyana-siyana ari kuenda kupurazi kwamai Mugabe kumazowe vachinosangana navo tombonyanyotishamisa. Ndofunga vanhu vese vatinoziva muZimbabwe kana kuti mapopesa atinoziva muZimbabwe ari kuenda ikokoko. Tichatonzwa pamwe manje-manje kwakutonzi diaspora kwamuri ikoko matengerwa matiketsi kuti muuye muende kumazowe muchinosangana namai. Asi idzi ihondo dzakadzika-dzika kudarika nyaya dzekungoti ndimai Mujuru namai Mugabe. Ndinofunga kuti inyaya yemafaction yatagara tichingotaura iyaya yekuti pane vaakuronga ramangwana remusangano risina vaMugabe. Ndo nyaya iripo ipapo iri kuramba ichingonzi mai Mujuru vati zvakati, mai Mujuru vati zvakati. Inyaya yekuvabvisa paposition yavanga vava yekuti vanga vaane advantage yekuti mangwana chaiwo zvikanzi vaMugabe havachafanisa kuramba vari muhofisi mai Mujuru ndo vanga vachizonge vachitora. Saka inyaya yekuda kuvarambidza kuti vasakwanisa kunge vachiita izvozvo izvo.
Asi tichitarisa nyaya dzavari kuvapomera nezvavari kuti vane umboo hwavainawo, zvii zviri kutarisa kuti umboo ihwo hungoiswa patafura veruzhinji vaone mhosva dzose dziri kupomerwa amai Mujuru idzi?
Ndofunga munorangarira mukoma Jonga takamboita debate irori pano paredhiyo tichiti dai umboou hwanga huripo kana kuti kana vanhu vakamira pachokwadi kuti zveshuwa mai Mujuru vanga vachiita zveuori, iko zvino taakunzwawo zvekuti aiwa tori nemifananidzo kana kuti mavhidhiyo pachirungu atinawo anobuda mai mujuru achituka vamugabe nezvimwe zvakadaro ini ndaifunga kuti vaikwanisa kunge vachiburitsa humbo ihwohwo pachena because apasina kachekuchengetera kana zvinge zvatotaurika ndaikwa kuri kuti vari kuzvibata vari kuedza kuti aiwa inyaya dzakakosha dzisingangokwanisi kutaurwa mupublic asi humbowo huripo vangadai vasina kumbobvira vataura nezvazvo but nyaya yekuti vatotaura nezvazvo vanhu vakawanda vakuti aiwa kakana humbowo wacho huripo ngahuburitswe so that tinobva tanyatsoziva kuti uku hakuchingotuko munhu kusina maturo saka kana varamba vachingoti tine zvakati takanzwa zvakati tine zvakati zvinopedzisira zvavakuvabvisa chiremerera chinofanira kunge chiripo muhofisi chemutungamiriri wenyika nemudzimai vake saka iroro ratoo dambudziko rekuti zvaakuita sekuti mudzimai ari kurova bembera pavhillage risina kana humbowo unongonzi vanhingi muroi vanhingi vanoba vanhingi vanoita zvakati but zvisina humbowo wacho huri kuburiswa pachena saka zvinongoramba zvongoramba zvichidzokororeka vanhu voshaya kuti saka ramangwana racho richabuda sei ipapa
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaos mangongera vari parunare muHarare nestudio 7 Rimwe sangano rinoongorora zvinobuda mumapepa nhau nedzine pfenyuro remedia monitoring project of Zimbabwe kana kuti MMPZ rinoti kurwisana kuri muzano PF kwakonzera kudzikira zvakanyanyisa kweudzamu hwekutapwa nhau zvikuru kumapepa eHerald, Sunday Mail pamwe nenhepfenyuro yeZBC. MMPZ inotizve mapepa nhau aya pamwe neZBC vari kukurudzira mashoko eruvengo uye anotukirira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Sangano iri rinotiwo mapepa nhau akazvimirira anosanganisira Daily News neNews Day ndo anoburitsa nhau dzakajeka panyaya yekurwisana uye anopawo amai Mujuru mukana wekutaura divi ravo. MMPZ inoti nhau dziri kuburitswa nemapepa nhau ehurumende dzinorerekera kudivi rinonzi riri kutungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa ava vanonzi vari kurwisana nedivi raamai Mujuru pakuti ndiyani achatsiva vamugabe kana vakanga vabva pachigaro. Mapepa nhau aya anogara achiburitsa mashoko ekuti amai Mujuru vari kupomerwa mhosva yeuori nekudaro anoti vanofanirwa kusiya basa ravo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo vanonzi vari kushanda navamunangagwa mukuedza kutorera amai Mujuru masimba. Nyanzvi dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotiwo vaMoyo vari kushandisa mukana wavo segurukota rinoona nezvemashandiro emapepa nhau eHerald neSunday Mail pamwe neZBC mukuburitsa nyaya dzinosvibisa amai Mujuru. Mutungamiri wenyika Studio 7 abata chipangamazano muMMPZ vaEdison Madondo kuti tinzwe maonero esangano ravo.
Mapepa nhau ari pasi pehurumende Herald Sunday Mail atishungurudza zvikuru pamwe chete nepfenyuro yoga iri muZimbabwe ZBC iri pasi pehurumende zvakare. Mapepa nhau akazvimiririra nenhepfenyuro dzakazvimiririra dziri kutaura dziri kunze kwedzimwe nyika dzatifadza rwendo runo nokuti vari kutaura zviri kuitika muzanu PF vari kutaura zvese zviri kuitika semaitikira zviri kuita pasina zvavari kuwedzerera hapana munyu wavari kuisa hapana shuga yavari kuisa hapana doi ravari kuisa vari kungotaura zviri kuitika.
Vemapepa nhau ehurumende aya vari kukanganisa papi chaipo?
Ava vanhu vakanganisa mastandards ekutaura nhau nenzira dzakawanda. Vatora diri mukurwisana kuriita muzanu PF nepfenyuro nemapepa nhau hazvina diri zvinofanira kutora pakutaura nhau dzichiitika. Vanhu ava vanenge vanotonyorerwa nyaya dzavo neminute of information. Mastori dzavo ese akangofanana, mastori dzavo ese ari very predictable. Ari kudivi ramai Mugabe vanotaura zvavanofarira zvoita mai Mugabe zvokubvisa mhandu dziri muzanu PF. Ivo havana divi ravanofanira kunge vachitora pakukakavadzana kuriita muzanu PF.
Pane zvamuri kuitawo here nenyaya yamuri kutaura iri kuitwa nemapepa nhau ehurumende?
Tiri kunyora mastatements tichikombulena kuti mapepa nhau ehurumende nepfenyuro dzehurumende idzi hadzifaniri kutora divi, hadzifaniri kuva ndivi razvakarerekera, hadzifanirizve kushandiswa kurwa hondo yefactionalism muzanu PF nokuti nepfenyuro idzi inhepfenyuro dzevanhu dzinoshanda nemari yevanhu yematexpayers. Saka vanofanira kutaridza public opinion vasingatori divi ripi zvaro.
veruzhinji vanoterera ZBC uye vanoverengawo mavepanhau anosanganisira Herald neSunday Mail vari kuzvigamuchirawo sei zvavanoverenga?
Vanozorati nhema nokuti hapana munhu angaudzwa nhasi kuti mai mujuru havasi muwo veteran. Zvaimbodini kwokutaurwa pesa pati mai mujuru asi veteran? Vanhu vese veZimbabwe vakuona kuti zvinhu zvitaurwa zvinhema, nokuti mastori ese ari paZBC nemastori ese ari muHerald nemusande neyo anongotaura zvokushata kwamai mujuru. Ko zvavo zvakanaka zvinozotaurwa riini? Vanhu veZimbabwe vana kupata vari kuzviona izvi.
Vaedison Madondo vanoshanda sachipanga mazano musangano remedia monitoring project of Zimbabwe vanga vachitara vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Sezvo tichitema tisina kwatinorerekera, mutungamiri Nkomo abatawo mupepeti webepanhau reHerald vasiza zvai avo varamba mashoko eMMPZ vachiti bepanhau ravo riri kutema risina kwarakarerekera.
Ini ndinokatyamadzwa nezviri kutaurwa nebato sangano rinonzi MMPZ, nekuti isu sebepanhau reHerald tiri kungonyora zviri kutaurika mazuva ano. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika Mai Joyce Mujuru vari kupomerwa mhosva dzeuori, mhosva dzekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro. Zvinhu zviri kutaurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika zvaaitaura kumarali zvavaiita. Isu sebepanhau tine kodzero yekunyora zvinenge zvataurwa, nekuti vanhu vanenge vaida kuzvinzwa. Hapana patakanyora tichituka mai mujuru, tiri kungonyora zviri kutaurwa pamusoro pamai mujuru. Saka isi MMPZ ini ndinoti ndenge ndichida kuti ndizive kuti kana vari kuti vakaita tsvakurudzo yakaita kuti vasvike pakuti bepanhau reHerald riri kutuka mai mujuru, ndinoda kuziva kuti vakashandisa chii patsvakurudzo iyoyo. Nekuti pakuita tsvakurudzo pane anonzi maresearch instruments, pane methodology. Ndinoda kuziva kuti vakashandisa chii, which is why ndiri kuti ndinoti vanhu vemmpz vauye vagare patafura neni. Inini ndiri munhu waakadzidza, ndakaita masters yangu emedia kuUniversity of Zimbabwe. Ndinoziva tsvakurudzo kuti inoitwa sei, ndinoziva kuti zvinhu chii zvinofanirwa kuitwa. Wogara apa totora mapepanhau totarisa tese, ndinokutaurira Nkomo kuti MMPZ inobva ipapo iri chiseko chenyika, nekuti zvavari kutaura izvi vari kutaura not sevanhu vakaita tsvakurudzo asi sevanhu vari muzvematongerwo enyika.
Asi mungati imimi vazvaise Herald, amai mujuru muri kuvapawo mukana here kuti vataure divi ravo kana paine nyaya inenge yabuda nezvavo?
Mukana tinovapa, takanombofona kumahofisi hakuna anopindura. Takazoona vakaburitsawo pfungwa dzavo, statement yavakapa mapepa akaita sana Daily News neNewsday, vakasapa Herald. Unovanga uri mukana wavo wekuti vataurewo nevanoverenga Herald, asi tinoona vakasarudza vakati ndinopa hangu mapepa aya, nekuti ndo mapepa avanoona semapepa anovatsigira. Asi isu hatina musi watakatuka mai mujuru, tiri kungonyorawo zviri kutaurwa pamusoro pavo, maburiro azviri kuita. News as a newspaper kapachirungu tine juti yekuti vanhu vaverengi vedu vazive zviri kuitika. Zvinotikati nekuti MMPZ inofarira mai mujuru, tikanyora vanozotiitira aiwa tiri kuenga mai mujuru, tiri kuvatuka, tiri kudzikisa vari kuti majournalism standards. Ini ndinoti aiwa veMMPZ ava kana pachirungu tinoti vari offside.
Vasiza zvai ndiwo mupepeti webepanhau reHerald vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atiri kutambira anoti amai Mugabe vakoka vatore venhau kupurazi ravo kumazowe nemusi wechina. Uyo mukana wakanaka chose vekuti vatore venhau vabvunze mibvunzo iri pamiromo yevanhu vakawanda pamusoro pezviri kuitika muzano PF, izvo zvinonzi zvakakonzerwa nekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kwakaitwa naamai Mugabe.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com, zvakare website yedu www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vanhu vaviri vemupalestine vanga vakapakatira pfuti vapinda zvichisimba muchechi yemujerusaremu nhasi vakauraya vanhu vana vanga vachinamata. Izvi zvinonzi zvaitika nhasi mangwanani. Vanhu ava vazopfurwawo vakafa nemapurisa. Izvi zvaitika munzvimbo inogara vanhu vanobva kunyika dzekumadokero. Mapurisa anoti vanhu vana vapfurwa vakafa ndeve muIsrael. Vatatu vavo vanga vava zvizvarwa zvemuAmerica zvakare, mumwe ari chizvarwa chemuBritain. Vanhu vatanhatu vakuwara muchechi iyi mukurwiswa kwaitika panguva iyo mhirizhonga iri kuwedzera muJerusalem pamwe nemuWest Bank. Rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose rinoti hurumende yemuDemocratic Republic of Congo yakauraya vanhu vakawanda munguva yayo yechirongwa chekurwisa kuparwa kwemhosva chakatanga gore rapera. Mugwaro raburitswa nhasi, Human Rights Watch inoti chirongwa ichi chakaona vanhu makumi mashanu nemumwe chete vachiurayiwa nemapurisa uye kutsakatika kwevamwe vanhu makumi matatu nevatatu vaifungidzirwa kuti vaive vapari vedzimhosva. Chirongwa ichi chakaitwa pakati pambudzi 2013 nakukadzi 2014. VaMichael Kafando vatoreswa mhiko semutungamiri weBurkina Faso achafanobata matomu. Basa ravo guru nderekudzosera utongo hwenyika iyi kune veruzhinji. VaKafando vapika kuti vacharemekedza bumbiro remitemo yenyika pamwe neurongwa hwehurumende ichafanobata matomu. Vataura mashoko aya paterevhizheni yaonekwa nevanhu vakawanda munyika iyi. VaKafando vari kutarisirwa kudoma mutungamiri wehurumende pamwe nekudoma vanhu makumi maviri nevashanu vachaongwa dare remakurukota achafanotonga kudzamara nyika iyi yaenda kusarudzwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Mauto emuBurkina Faso akatora masimba musi wa1 mbudzi zvichitevera kusiya basa kwavaBlaise Compaore. Ino iStudio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Akateerera kuStudio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel zima. Muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri paWizdig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Vagari vekuMount Darwin vanoti havasi kufara nekudzingwa chikoro kuri kuitwa vana vavo nepamusana pekutadza kubhadhara mari dzechikoro, kunyange hazvo hurumende ichiti hapana mwana anofanirwa kudzingwa chikoro nepamusana pekusabhadharirwa mari. Mutorero wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iye.
Vagari vekuno kudotito vakaita savaSamuel Sande vanogara mubhuku rekwachiutsa vanoti vana vazhinji munharaunda mavo vari kurasikirwa nenguva yakawanda vasiri kuenda kuchikoro sezvo vabereki vazhinji vari kutadza kubhadhara mari dzinenge zvidiwa nezvikoro. VaSande vanoti vana vazhinji vava kuswera vachipota nemadziro vasingaende kuchikoro sezvo vari kudzingirwa mari dzechikoro. VaSande vanoti vabereki vazhinji vane zvikwereti vave kusungiswa nezvikoro izvi.
Zvakafanana nenyaya yekuti hurumende dai ikakwanisa kunge ichibetsera panyaya dzezvechikoro izvi. Kozi Ministry of Education iri kutaura kuti vana havafaniri kunge vaidi vachidzingwa. So from there you can see kuti iwe watadza kutengerwa chii, zvirimwa zvako zvakanaka watadzo tengerwa zvirimwa zvako zvakanaka sedero panozoitika occasion yeye kuti vana vabvazo svika paextend yekuti akuda kudzingwa kuchikoro pakudzingwa kuchikoro paipa wakuzopedzisira wakutumirwa chizvikonzi watumirwa zvikonzi at the end wakupedzisira wasungwa pamusoro pechipa izvozvo yetapeyo zvirimwa zvako zvezvi zvaonenge wati zvinge zvichitengesa hazvina kutengwa mune zvakanaka yet mainputs futi toti wakwanisa kukwereta kugovernment anononga kudi kuuya saka ndo imwe problem yandokwanisa kudai government ikakwanisa kunge ichidi ichitipedzera pane izvo.
Mumwe mubereki vaFibion Muganda avo vanogara mubhuku rekwamugari mudotito makare vanotiwo denga rakavaseka gore rino zvekuti havana kuwana goo rakanaka kuti vatengese vagowana mari yekubhadharira vana vavo mari dzechikoro. VaMuganda vane vana vashanu avo vavanoti havasi kuenda kuchikoro pari zvino zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa pachikoro nechikonzero chekusabhadhara. Kunyange hazvo zvikoro zvekumaruwa zvichibhadharisa mari iri pasi kana zvichienzaniswa nezvemumaguta, vaMuganda vanoti sezvo vasina kukohwa zvakanaka gore rino hapana kwavachawana mari yekubhadharira vana chikoro, uye vanoti vave kutomirira kana vakohwa mwaka unotevera kuti vakwanise kudzosera vana kuchikoro.
Panyaya yekudzingwa kwavana vechikoro sekutaura kwaikaita hurumende kuti hapana mwana ari kudzingwa, takaita zvitambira vabereki tikati zvine zviri raiti, asi pashure pezvo isisu mubereki ndiende neshuwire yekuti mwana wangu ndichimuendesa kuchikoro ndoda kumubhadharira mari, asi nedenga pakarakatiita mvura yakaita shoma shoma senharaunda inei dotito inei mvura yakaita shoma zvikuru chaizvo, saka nekudaro takatadza kuzoti tikwanise kuwana chikafu chokudya, takatadza kuwana mari yakatikwanira kuti tikwanise nichiendesa mari kuvana chikoro, takuoneka taakusungwa futi mukati macho.
Vakuru vezvikoro zviri munharaunda yedotito vakaramba kutaura nestudio 7 kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi vachiti mutemo wavo webasa hauvabvumidze kutaura nevatori venhau pasi pechirongwa chekubatsira vana vanoshaya chebasic education assistance module kana kuti BEAM. Hurumende yakapihwa mari inoita iyo mamiriyoni 10 nemashanu emadhora yekushandisa muchirongwa ichi, nyange hazvo yakanga yakumbira mari inoita mamiriyoni 41 nemashanu emadhora yekushandisa mugore ra2014. Mumwe mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanhu vaSydney Mishi vakaudza paramende kutanga kwegore rino kuti mari yavari kupihwa ishoma, nokudaro vana vechikoro vanodarika 450 ezviuru vachatadza kuita zvidzidzo zvavo. Zvichakadai, gurukota rinoona nezvedzidzo vaLazarus Dokora vakataura pakutanga kwegore rino kuti hapana mwana anofanira kudzingwa chikoro nepamusana pekutadza kubhadhara mari, vachiti zvikoro zvinofanira kupedzerana nevabereki. Nekune rumwe rutivi, bumbiro idzva remutemo yenyika rinoti mwana wese ane kodzero yekuenda kuchikoro. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vakaita mhembereiro masvondo mashoma adarika dzekupasa digiri repamusorosoro rePhD padotito secondary school vakati vakaitirira mhembereiro idzi kumaruwa senzira yekukurudzira vari kumaruwa kuti vakwanise kuendesa vana kuchikoro zvinozoita kuti upenyu hwevana ava huve nepundutso. Amai Mujuru vanoti dzidzo chinhu chiri kukosheswa zvikuru nehurumende, nokudaro vana vose vanofanirwa kuenda kuchikoro.
Ndiri kuitira kwamuri munonyara kuti ndakura achikoro achichapinda, aiwa zvandaita zvakwana, dzidzo haina ndakwana, dzidzo haina ndakura, dzidzo yakanakira pabudiriro.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti Zimbabwe nyika inozivikanwa zvikuru nenyaya yedzidzo muAfrica yose, asi mbiri iyi haina chainobatsira kana vana vazhinji vekumaruwa vakaita sevana vavaMuganda vakaramba vachidzingwa chikoro nepamusana pekushayirwa mari yedzidzo. Kudzamara dambudziko iri ragadziriswa kuvaka zvikoro zvepamusoro munzvimbo dzinoshaya hakuna zvakunobatsira nazvo, sezvo vadzidzi vakawanda munzvimbo idzi vasingakwanisi kuwana mari dzinodiwa. Ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin, ndini Thomas Chiripasi.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465. Varimo America ne Canada munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza pa number dzinoti 712-432-582. Number idzi zvakare 712-432-5882. Varimo Britain fonai pa number dzinoti 0330-010-3344. Number Zemu Britain Jacare 0330-010-3344.
Muri dzakagariswa kunowanetsi mushure mekunge dzabviswa kuchingwizi uko dzakamhenge dzagariswa mushure mekunge dzasangana nedambudziko remafashamu. Dzinonzi dziri kuona namo sezvo matenda dzakapiwa panguva dzakagariswa kuchingwizi asakara. Izvi zvinonzi kuburikidza nekunaya kwave kuita mvura, vazhinji vaive kubatwa nezvirwere. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wevagari vekunowanetsi uku, avo vati vanonzi mbuya vafungisai kuti tinzwe zviri kuitika.
Handina kana pokugara kuchingwizi uku.
Saka muri kurarama sei mbuya?
Ndongorarama nematambudziko kungozviitira, ndichingononga papo ndonongawo papo.
Pari zvino tinoona kuti inguva yekunaya, saka muri kugara pai?
Koko ndogara mutende hangu kuchingwizi ikoko.
Mune vazukuru here kana vamwe vari kukubatsira iwo kuti murarame?
Tina vazukuru asi vana vanopinda chikoro.
Saka munodyei zuva nezuva mukupindirana kwemazuva omu?
Ndinodya kotsadza.
Muri kuwanikwa muchipihwa chikafu here nemamwe masangano anobatsira veimomo muchingwizi?
Taimbopiwa iko zvino hakuchina.
Saka munorarama sei?
Tongotarama tingotivo pandawanawo muhama yangu yandipawo ndogashira.
Saka iye zvino izvi muri kupi?
Iko zvino mazuva ano nokuda kwokurwara ndiri kumatongo ndakadzokera kuenda kuchipatara.
Muri kusimbirwa nei mbuya?
Ndakastroka. Madziso achaoni zvakanaka, ruoko kwokwazibotswe neguro rarwo hazvichaiti.
Pane zvamungade kuona hurumende ichiita here? Takanyanyotarisa nevamwewo vakwegura vari imomo munharaunda yamunogara.
Munharaunda yatinogara munomu vanhu vakatama vakaenda, vamwe vari kubasigova vakashoma.
Imi munofungidzira kuti remangwana rine rakamira sei?
Rinozondondipira somunhu usisina mhuri yekundichengeta. Murume wakaenda, mwana waindichengeta wakaenda, ndangova yeni nezvizukuru.
Zvii zvamungade kuti vamwewo vakateerera vanokwanisa kubatsira vawanikwe vachibatsira nazvo panguva iyo ino?
Panguva iyo ino zvokudya ndo zvatinoshuvira kuti ndikaenda vanavo pokugara pari nani ndikavandavo musoro. Zvino zvichavanda papi? Matenda atakazviva ikoko akutotsakarawo mvura yezvo yaidai kunaya, handikundi kuti achagara zvakanaka.
Saka pari zvino apa mati mamboenda kuchipatara muri kupi?
Ndiri kuchipatara kwandinoenda kumasvingo. Asiko takabva kamatongo patakatama pakasara chimwe chitumba chiripo, ndobva ndinorarama zvokani.
Vanga vari mbuya vafungisai vachitaura naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare vari kwamuseva uko vakaenda kunorapwa vachibva kunowanetsi. Musakangana vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk kuna 8:30 PM tiri kutarisa maburitsirwo anonzi ari kuitwa makakatanwa ari muzanu PF nemapepanhau pamwe nedzinhepfenyuro. Munozvionawo sei imi? ZBC iri kugona basa here? Herald neSunday Mail vari kuitawo basa ravo nemazvo here? Sezvanguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vanoita mabasa ekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vanosangana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kupurazi ravo kumazowe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Sandra Nyaira naChris Gande.